vachapiwa makanza vari kupomerwa ivo nemhosva yekuti vari kunziwo vakagadzira munhu anonzi Simba raShizuze. Mapurisa vari kuti munhu uyu haako, hakuna munhu akadaro. Vamakanza mukacherechedza ndogweta rakapiwa basa navaZuze rekuti riende kudare reConstitutional Court, ivo vakainstructawo advocate Tabani Mpofu kuti vaende nenyaya iyi. Saka vari kunzi imi vaviri ivo navaMpofu makagadzira munhu asipo anonzi Simba raShizuze, saka vari kupomerwa nemhosva yedefeating the course of justice. Vachirambwe vari kupomerwa zvakare nesemhosva iyoyo, asivo vari kunzi mushure menyaya yavaZuze yabudiswa nedare, kana kuti nyaya yavaZuze yanzi due to matechnicalities anga ari paisisiri pamberi pedare, wakaenda ukanotora affidavit ravaZuze ukauya narowo kudare iwewe ukasachinja zvakawanda yavanoti iyo plagiarism. Ndo mhosva mbiri dzavari.
Ivo vaSimba raShizuze munhu anorarama here, uye kana ari munhu aripo, chii chiri kuita kuti magweta asavaendesa kumapurisa pane kuti varambe vachishungurudzwa nekusungwa uku?
Chasakisa kuti magweta asungwe hatisatiwo tachinzwisisa, nokuti vaZuze munhu anorarama, munhu akadaidzwa kumapurisa kaviri kese kuti azviratidze kumapurisa kuti ariko munhu anonzi Simba raShizuze. Vakaenda kumapurisa mukati megore ra2019 vakazvirakidza kumapurisa. Saka chiri kusakisa kuti magweta asungwe hatisi kutochinzwisisawo isu semagweta kuti chii chiri kukonzera, nekuti vaZuze mukacherechedza paweekend vakabuda ivo pasocial media vaine vhidhiyo yavaitaura zvakare, vakaratidza zvitupa zvavo nepassport kuti ndiriko uye ndini ndakapa magweta basa rekuti vaende kuConstitutional Court vanochallenja kuapoindwa kwaprosecutor general. Saka zviri kutoti kachikamadzawo kuti tiri kusakisa kuti magweta asungwe chii.
Saka iko kusungwa kuri kuitwa magweta uku vasaurombe kunokanganisa zvakadii mashandiro emagweta?
Zviri kuitwa izvi zvinoita kuti kushanda kwemagweta kunetse mukati menyika. Chatingaita kukurudzira kuti magweta ngaasashungurudzwe, nokuti basa ravo kumiririra vanhu, vanhu vasingagoni dzimwe nguva kuzvimirira, vanhu vasina izwi rokuzvimirira vari voga,